Paita barara manya kwechinguva chakati rebei apo vanhu vasingazikanwa kuti ndevanani vatanga kupotsera matombo nekutemana nemabhodhoro panzvimbo iri pedyo nezvitoro zvembizo 4 shopping center apo pange pachiitirwa musangano uyu. Vanhu vane chitsama vakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mushure memhirizhonga iyi iyo yamboita kuti vachamisa vambomira kutaura kuvatsigiri vavo. Studio 7 yaona vamwe vevanhu ava vachirapwa nevanobatsira zvechimbi chimbi vanhu vanenge vakuvara. Mumwe wevakuvara ava uyo ange ari mumwe wevechidiki weCCC Nelson Chaima ati angozoona ave kutemwa nebhodhoro nevanhu vaanga asingazivi kuti ndivanani.
Taipudzawo munhu wanjiya kuti anoizi bhadhi ndatozoona kuti vangu vakawanda tazongera ndakuatakwa nevamwe. Vangu vakawanda ndikwanisa kuverekwa kuti vangu vari vangani bhadhi ndakwanisa kungoona kuti vangasvika muaround more than 10. Hapana ana wana watakwanisa kubata bhozi vabva vangu escape akawanda. Bhozi ndipandatemwa kandabva ndatanga kuretreat ndichidzokera kumashure ndatemwa nebhodhoro.
Vachamisa vasati vataura munyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vange vati bato ravo range richiziva kuti kune vamwe vanhu vange vauya pamusangano uyu kuzoita zvemhirizhonga vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirizhonga. Vamwe vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vashora zvikuru mhirizhonga iyi vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsigira mapata avanoda pasina zvemhirizhonga.
Vezuruva vari kumusangano vari kudei varikuda kukuvadza vanhu vachamisa vaita sei vanodiwa navanhu majita vari kuuya vanoda kusuvadza nesu toita sei
isuvo
taguara. If it's like that we have to vanhu ngavapinde mustreet ngatitei hondo hatisvika isusu hatisvika munangagwa isusu
isu zvinhu zviri pachene isu tichichamisa ari kutongotonga isu tavari kutumira vanhu kuyazokwadza kwava vakaita musangano zvikanakoku nyika ngainake imhani tiende kuchikora tidzidze isu tatambure isu
nezivoeeroanhuaitikwadza.
Hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa panyaya iyi. Mushure mekumbomiswa kwemusangano uyu nekuda kwemhirizhonga iyi mapurisa anodzivirira mhirizhonga azombotenderera pange pachiitirwa musangano uyu kwechinguva chidiki. Vachamisa vashora zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika vakati zvinogona kuti vanhu vazopedzisira vaisa mutemo mumaoko avo izvo zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vati bato ravo harisati raparurwa zviri pamutemo asi vakaona zvakakodzera kuti vapinde musarudzo dzemabielection nekuti izvi ndizvo zvido zvevanhu. Vachamisa vati havana kumboti vanoda kuendesa nyika kuvarungu sezvavari kupomerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi kuti vakati bato ravo richakwezva vekunze vachasima mari munyika. Vaenderera mberi vachiti musangano wavo une urongwa hwakajeka hwekuti upfumi hwenyika husimukire vakakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzemabielections dzichaitwa musi wa26 Gurume.
Pakati pangu nemukoma wangu munhu anotungamirira zvinoita kunyika ite zinyekenyeke ndiani? Aiwa toti mukomana apa mudhara apa wamunoenda naye njerani? Mujara here kana mukomana? Mukomana here kana mujara? Mujara here kana mukomana? Mujara here kana mukomana?
Zvuru nezvuru zvatsigiri veCCC zvaunganawo kuSt Mary's Marare uko kwataurwa nemutezeri wasachigaro webato iri vaJobscala. Vasikala vanotiwo mangwanani anhasi pane vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf vamboedza kuda kupisa tendi yavo pavange vachida kuitira musangano. Nezuro vamunangagwa vakaitawo musangano mukwekwe mekare. Dunhu reMidlands rine maconstituents mashanu ari kuitwa sarudzo dzevamiriri veparamende. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe ndini kudzanai Musengi.